waunganidza chaunga chinotyisa munhandare yemandava stadium muzvishavane nhasi masikati. FC Platinum iyo ine mukombe uyu yave pachinzvimbo chechipiri nemapoinzi makumi mana nematanhatu, mapoinzi mashanu pasi pengezi iyo iri kutungamira gungano iri. Mutambo uyu usati watambwa, FC Platinum yanga iri pasi peHighlanders iyo yarohwa 3-0 nesimba bhora nhasi masikati muBaobab Stadium kumaruwa emhondorongezi zvekare. Highlanders yadzika kusvika pachinzvimbo chechitatu nekurohwa uku, uyezve yaramba iine mapoinzi makumi mana nematatu. Zvikwata zvine mukurumbira Dynamos Highlanders zviri kutsvedza kubva pamusoro petafura apo paimbove paine Caps United iyo yave kurwira nzvimbo yayo kuramba iri muPSL. Caps United iri kushanya kuhange mangwana uko iri kutamba nechipangano muColliery. Mutsigiri wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti semaonero avo zvikwata zvese zvine mbiri, Caps United, Dynamos neHighlanders, hazvina chazvinobuda nazvo mwaka uno.
Matimu avo mazungumba matarisiro ranga hwinhenhene bhozi havabhadhare bhozi ana FC Platinum nana chikenina matimu anobhadhara, saka ndovati kutitirasiro ranohwina lei pane plaza ane vafanhu vachidiki vari kumhanya izvinoizvi.
Dynamos iri kusangana neHerent House muNational Sports Stadium mangwana. Mutsigiri weDimbare vaHumphrey Tower vari kufara nekudzoka kwechikwata chavo muNational Sports Stadium mushure memwedzi mitatu ichishandisa Barberfield Stadium muBulawayo semusha wayo.
Nekudzoka kwaita bhora kuno kuHarare tinonzi Lord kune vanhu vari kufara zvekutira vanga vakaita kunge vanhu vakazivharirwa because yadzoka kufara.
Asi Black Rhinos yasimuka kubva pasi pasi petafura kusvetuka chimwe chikwata chemauto eZimbabwe cheCranbourne Bullets mushure mekurova ZPC Kariba 4-2 munhandare yeBata muGweru. Black Rhinos yave nemapoinzi makumi maviri nematatu, mapoinzi maviri pamusoro peCranbourne Bullets. Murairidzi weBlack Rhinos So Chaminuka anoti ari kufara zvikuru nematambiro ari kuita chikwata chake.
Ramangwana redu ndinoriona tichimuka tiri vanhu vari kufara vari kupembera.
Asi Cranbourne Bullets iyo inorairidzwa naNesbet Saruchera iri kutamba mangwana neGreen Fuel kuChizimbabwe uko kwave kumusha weGreen Fuel iyo inorairidzwa naRodwell Zakamwa. Mumwe mutambo wanhasi wapera uri mangange 1-1 pakati peChicken Inn neManica Diamonds. Mimwe mitambo yePremier Soccer League iri kumangwana uyezve yakamira seizvi: Sheshamu vs Blauwe Chiefs, Yada vs Triangle. Ngezi Platinum Stars iyo iri pamusoro petafura ine Chicken Inn pamusha svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.